Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu kukadzi 17 2017.
Makateerera ku Studio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu, ndichiti izvino izvino muchirongwa chedu chanhasi.
Nyaya iri kupomerwa Pastor Philip Mugadza inotadza kunzwikwa zvakare nematare sezvo panga pasina magwaro anodiwa.
Vana chiremba vanopinda muzuva retatu vachiramwa mabasa.
Mudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe vanoti kana vamugabe vakafa, Zanu PF ichavhotera chitunha chavo kuti chitungamire nyika musarudzo dzegore rinouya.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Nyaya yekuprofita kuti mutungamiri wenyika ava Robert Mugabe vachafa muna gumiguru iri kupomerwa mutungamiri weRemnant Church Pastor Philip Mugadza yapinda mudare reMajor Street muHarare, asi haina kutongwa sezvo muchuchisi akumbira zvakare dare kuti nyaya iendeswe mberi kumusi wa 3 kurume. Gweta riri kumirira Pastor Mugadza vaobheishava veZimbabwe Lawyers for Human Rights vanoti varamba chikumbiro ichi vachiti hurumende yanyanya kugarisa vamugadza kwenguva ndefu vari muusungwa, izvo zvasaita kuti mutongi wedare ati nyaya iyi inzwikwe nemuswe muvhuro unouya.
Vashava vanoti vanga vachidawo kukumbira dare kuti riregerere Pastor Mugadza vachienda kumba, vachiti kana hurumende ichizovada inovadaidza nemasamanisi, asi vanoti vazokundikana kuita izvi sezvo mapepa avanofanirwa kushandisa kuita izvi achiri munzira kubva kubhindura kwaakanga aendeswa. Vanoti munyori wedare ndiye akanotora magwaro aya uye vanotarisira kuti anenge ave mumatare nemusi wemuvhuro. Pastor Mugadza vari kutarisirwa zvakare kupinda mudare nemuvhuro wakare neimwe nyaya yavari kupomerwa yekushandisa mureza wenyika zvisizvo. Ngatinzwe hurukuro yataita navashava pamusoro penyaya iyi.
Ichokwadi, nyaya yavo yapinda mudare nhasi asi haina kutongwa vamuchuchisi vapa chikumbiro kudare chekuti nyaya yavo izodzoke mudare musi wa 3 kurume. Chikumbiro chinova chatapokana nacho isusu tichiti manyanya kuvagarisa vari muusungwa musina zvine musoro zvinobatika zvamuri kuita kuti nyaya yavo itongwe. Nekudaro tanga tichida kukumbira pamberi pedare kuti dai vamugadza varegedzwa vaenda kumba, kana hurumende yazoda kuita nyaya yavo yozovatevera nenzira dzemasamanisi. Asi hatinozokwanisa kuita chikumbiro chedu nekuti pane mapepa anokosha atingati rekodi anofanira kunge achishandiswa hapo mapepers iwayo akaenda kubhindura. Nokudaro takamirira kudzoka kwawo kubva kubhindura ende tiri kutarisira kuti anenge adzoka nemuvhuro. Nokudaro vamutongi vawirirana nesu pakuti kuna 3 kurume kwaita kure, chidzoka ine muvhuro mapepa ekubhindura asvika tinzwe nyaya yenyu.
Asi muchuchisi chii chaitawo kuti anga achiratidza kusagadzirira nasi?
Sekutaura kwatinogara tichiita ndezvekuti nyaya idzi dzinoiswa pamberi pedare vasina kunyanyodzamisisa pfungwa dzavo kuti pane here chingakodzera kuti munhu ange ari muusungwa, pane nyaya here inoitwa kuti munhu ange achimiswa pamberi pedare. Vanenge vasina kunyatsokugadzirira.
Muvhuro ukasvika, hurumende yekati haina zvakare kugadzirira kana kuti magwaro amuri kutarisira kubva kubhindura akanga asati asvika, chii chichazoitika kuna Pastor Mugadza?
Chokutanga tinotarisira kuti mapepa ekubhindura anenge asvika sekuti mataurirwa zvaitwa zvanga zvichinzi atove munzira nechekare kuuya kuno kuHarare. Saka tiri kutarisira kuti hapanazve chimwe chikonzero chingavapo chekumisa kunzwikwa kwenyaya yamugadza yekuti vabviswe muusungwa.
Ndiani anotarisirwa kunga achinotora mapepa ekubhindura iwayo achiuya nawo kumatare?
Anotarisirwa kunga achinotora mapepa ekubhindura ndi clerk of court mabarani wedare
avanga vari vaobeshava veZimbabwe Lawyers for Human Rights gweta ririkumirira Pastor Philip Mugadza vari parunare muHarare. Mune imwe nyaya, kutongwa kwa Pastor Ivan Mawarire kwaendeswa mberi kumusi wa 16 kurume mushure mekunge hurumende yazivisa kuti yanga isati yapedza kugadzirira. Pastor Mawarire vari kupomerwa mhosva yekuda kubvisa hurumende yakasarudzwa zviri pamutemo.
Upenyu hwevarwere vari muzvipatara zvehurumende wave munjodzi huru zvichitevera kupinda mukuramwa kwaitawo vana chiremba vakuru mabasa vachinyunyuta nemabatirwo avanoti ari kuitwa vana chiremba vari pasi pavo kana kuti majunior doctors ayo vakatanga kuramwa mabasa nemusi wechitatu. Patricia Mudadigwa anoti panyaya inotevera.
Mutungamiriri weZimbabwe Hospital Doctors Association, Dr. Edgar Munatsi, vati vanachiremba vakuru vanoshandira zvipatara zvehurumende vabatana nanachiremba vadiki avo vakaramwa mabasa kubva musi wechitatu sezvo vawandirwa nebasa.
Vanachiremba vamwewo vakuru vari kukanda mapadza vataura kuti vanokanda mapadza pasi nekuti basa ravawandira. Basa rinofanira kunge richiitwa nemachiremba ari pakuramwa mabasa. Nerao vanofanira kunge vachiita vatiwo zvatikurira izvi hatisi hazvikwanisa kuti tirambe tichiita tiri toga.
Vamunatsi vatiwo kunyange hazvo vari kusiririswa nekutambudzika kuri kuita varwere vati vaneta nekunyeperwa nehurumende nokudaro havagoni kudzokera kumabasa zvinyunyuto zvavo zvese zvisati zvagadziriswa.
Asi machiremba ese anga achi kunzvimbo dzakasiyana-siyana kwaitwa misangano yakasiyana yekuti vanhu vaite nhaurirano yekuti zvofamba sei kuenda mberi. Machiremba abvumirana kuti hurumende takaipa nguva yakareba chaizvo kuti igadze nyaya idzi, asi pane kakunyepa kavanenge vachiita vachitikara mugadzirira kubasa tinogadzirisa nyaya idzi. Zvino machiremba ati isusu kana kusvika nyaya dzese nhatu dzatakaisa patafora kuti dzitaurwe dzisati dzagadziriswa hatisi kuzodzokera kubasa.
Magwaro aonekwa nestudio 7 anoratidza kuti chipatara cheparana nyatwa chatovhara chimwe chikamu chinorapa vana vadiki. Mumagwaro anyorwa nanachiremba vakurava vati havachakwanisi kuenderera mberi nebasa ravo sezvo basa rakavawandira zvikurusa zvekuti vava kutyira kuti vakaramba vachishanda vakaneta vanozogona kuita mhosho pakurapa varwere. Vanachiremba ava vati vachazotangawo kushandawo kana vanachiremba vadiki vadzokera kumabasa kuti vabatsirane pakurapa varwere. Munyori musangano reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights, Dr. Evans Mastara, vati sangano ravo riri kushungurudzwa zvikuru nekunonoka kwehurumende kugadzirisa matambudziko anachiremba.
Tinoti dehurumende yakumidza kuadresa maissues akutaurwa nanachiremba kuita kuti tisarambe tichirasikirwa neupenyu nezvinhu zvinogona kugadzirika. Tinokumbira kuti government iise mapriorities ayo zviri right, vape vanachiremba vechidiki zvavakuda kuti vakwanise kudzokera kumabasa.
Vamaster vatiwo hazvaikwanisika kuti vanachiremba vakuru varamba vachishanda vega pasina rubatsiro. Vamaster vatiwo chinosuwisa ndechekuti dambudziko rekuramwa mabasa kwanachiremba iri rinoitika gore negore, asi hurumende haigadzirisi kuti zvisaenderera mberi. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi, asi vanachiremba vanoti hurumende yakavimbisa kugadzirisa chinyunyuto chimwe chete chekuvawanisa mabasa kana vapedza zvidzidzo zvavo, asi zvimwe zvichemo zvavo vanoti hurumende haisati yavimbisa kuzvigadzirisa zvichaita kuti vasadzokera kumabasa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Mudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe nasi vaita musangano kuSt John's Primary School kuBuyera kumaNicaland vakakatyamadza vanhu vakawanda mushure mekunge vati mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vachatonga kana vari mushakabvu.
Tichafilda Mugabe one day kana mwana akadesaida kuti Mugabe ifa, tichafilda candidate recops some cops riri pa ballot paper. Mukaona vanhu vakavotira Mugabe ari cops. Ndiri kutaurira
Mubato rezanu PF mune kunetsana kunotyisa pakati pevari kuzviti G40 avo vanonzi vanosanganisiravo iwa amai Grace Mugabe uye chimwewo chikwata chinonzi Team Lacoste chinonzi chiri kutungamirwa nemumwe mutedzeri wemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Amai Grace Mugabe vashorawo amai Joyce Mujuru vachiti vakafurira vanhu kuti vapandukire bato rezanu PF.
Akadzingwa Queen B akadzingwa naungura ika sama takai una ikanyorwa ika sign wide kanzi chakuburitsa because you are incompetent. Vanhu vakati mai Mugabe vanotaurisa vanopenga makuzvionera mega iye mivanyori kuti ndiana anopenga Queen B kana mai Mugabe.
Asi mutauriri weZimbabwe People First inotungamirwa naamai Joyce Mujuru vaJelas Mawarire vashora zvikuru amai Mugabe nemashoko avo aya.
Munhu isu kupati kwedu wetinoziva semukadzi anonzi Marujata anongomira pamusoro pechuru achitaura zvisina basa. Saka hazviti shamisi kuti Marujata anofamba achitukirira amai Mujuru ende tinoziva panobva hasha dzake. Hasha dzake dzinobva pakuziva kuti mai Mujuru kubuda kwavakaita muzanu PF vakatanga bato rinonzi Zimbabwe People First nyaya yatochinja muna 2018.
Vachitaurawo pamusangano uyu amai Opa Muchinguri Kashiri gurukota rinoona nezvezviwanikwa vashorawo mutungamiri weMDC vaMorgan Tsvangirai amai Margaret Dongo navasimba Makoni veMKD vachiti vanotengesa uye kunyadzisa vanhu vemumanikaland. Amai Dongo vati aya mashoko asina nematuro ose.
Ndokutaura kwezano wese anenge asina kuwirirana nawo mutengesi.
Izvi zvashorwawo nemutauriri weMDCT vaObert Gutu.
Kutaura kwavo kunotaridza kuti munhu ava kutotya nekuti tikanasosoropodza mashoko avo kuti chero vaMugabe vakafa chava chitunha, chitunha chavo chinovhoterwa chohwina. Izvo zvinotaridza kuti pane vaya vakaita mastudies epsychology muchirungu vanotoona kuti uyu amurwere.
Ko, kutanga kwemisangano yaamai Mugabe uku kunorevei chaizvo? Nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika vaJoy Mabhenge vanotsanangura.
Sarudzo dzaswedera. Mai Mugabe vanenge vaona kuti vatsvangirai vatenderera nenyika, mai Mujuru vakatendererawo nenyika. Mai Mugabe kana vanga vachitotarisa vanoona kuti saka zvinoratidza kuti ndimapato anopikisa anogona kunge anga akuitia tinoti pachirungu gain ground. Saka mai Mugabe semunhu anoziva kuita yainonzi pachirungu rabhorauzing kana kuti pachishona kungovhiringidza vanenge vadzoka zvakare neshamu yavo yekungonge vachifamba vachizviringidza.
Vanhu vanga vari pamusangano uyu vanga vachinzi vanosvika zviuru gumi kusanganisirawo vana vechikoro uye papera musangano uyu vanhu vapuwa mupunga mazove nezvimwe. Makateerera kustudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC.
Munotibata pa 919 AM pa 4930 kana pa 13860 ni 15460 kHz pa shortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kachikwata kaduku asi kaine ruzha kezvizvarwa zveSouth Africa zvinorwira kodzero kaungana nhasi muguta guru renyika iyi kuti kasimudze nyaya yave kuteverwa mumapoka epamusorosoro ehurumende. Nyaya iyi ndeyekuti pangagadziriswa sei kuti mukaha wagara uripo munyaya dzezveupfumi uyo wakasiyiwa watemwa nevemunyika iyi vari varombo zvakanyanya zvichienzaniswa nevachena makore anodarika makumemari apfuura pasi peutongi hweudzvanyiriri hweapartheid hupedzwe.
America yave nzvimbo iri kukwezva vanhu vanobva kuAfrica uwandu hwavo uchipetwa kubva mugore ra2000. Kunyange hazvo vakawanda vari kubva kunyika dzaparadzwa nehondo vari kupinda muAmerica ava vanosanganisira nyanzvi dzakadzidzira mabasa epamusorosoro.
Vakuru vakuru vehurumende muAfghanistan vanoti chikwata cheIslamic State chemumusha muri muPakistan charwiswa pamwe nekuraya mauto ehurumende angangosvika gumi nemanomwe kumabvazuva kweAfghanistan.
Makateerera kustudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
dzimwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo wenyika dzinoti mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe kana vakafira pachigaro zvinogona kuita kuti mumwe wevateedzeri wavo vaEmerson Mnangagwa ndivo vanotora chigaro sezvo vaine ukama hwakasimba nevechiuto, mapurisa nevasori. Asi pane vamwe vanoti munhu wese mubato reZANUPF ane mukana wekutungamira bato iri kana vaMugabe vashaya. Izvi zviri kutsigirwawo neongororo yakaitwa nesangano reZimbabwe Democracy Institute. Ivan Chifera anotipanyaya inotevera.
Bumbiro remutemo wenyika rinoti kana mutungamiri wenyika achinge afa kana kubviswa pachigaro, mutevedzeri wavo anenge apedzisira kusanwa kubata chigaro chemutungamiri wenyika ndiye anotora chigaro ichi kwemazuva makumi mapfumbamwe, apo bato reZANUPF rinofanira kudoma munhu anozotora chigaro ichi. Bato iri rinofanira kuzoendesa zita iri kuparamende, uko nengo dzedare iri dzinosarudza mutungamiri wenyika. Asi vanoongorora zvematongerwo enyika Dr. Ibu Mandaza vanoti nemamiriro akaita zvinhu muZANUPF, paramende inogona kupiwa mazita akawanda kubva zvikwata zviri mubato reZANUPF zviri kurwira masimba. Mukuru weZDI Dr. Pesai Rwanya vanobvumirana nemaonero aya vachiti kunyange hazvo pane bumbiro rebato iri pamwe nerenyika, izvi hazvizi kuzotevedzwa uye vechiuto vane simba panyaya dzekusarudza mutungamiriro wenyika.
MuZimbabwe muno haisi constitution nebasa, chine basa kuti ane power ndiani, ane mauto ndiani. Chero mukatara esarudzo dze2008 constitution yava kupi masoja paita kambeni mupresidenti yaelection runoff, makambobvunzwa constitution inotaura kuti mauto anofanira kuita makomisariati department yezana. Asi tichienda kumaelection, the commissariat department yezana haisiyana vakazikuweri, ndo chokwadi chiripo. Commissariat yezano mauto.
VaRuhanya vanoti vaMunangagwa vane ukama hwakanaka chose nemauto nevasori, uye vanoona sekuti izvo ndizvo zvichaita kuti vawane chigaro chemutungamiri wenyika. Mutungamiri webato rePeople's Democratic Party zvakare vari Gweta vatendai biti vanotiwo zviri pachena kuti kana vaMugabe vakafira pachigaro, vaMunangagwa ndivo vachatora matomu.
Gaba ane simba rekuti achuze successor wake achiri mupenyu, anofanira kunge akazviita izvozvo kudhara. So pari zvino akafa Mnangagwa atatonga, nekuti Mnangagwa akepcha maarmy, akepcha mainstitutions. Mnangagwa atoita military coup against civilian institutions. So Mnangagwa atatonga neumbava nechigororo.
Vanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira vaFortune Gwaze vanotiwo zviri kuitika munyika zvinoratidza pachena kuti vaMnangagwa vari kugadzira kutora chigaro.
Mashandira anoita zano, the involvement ye military and the like, tinoona kuti zvinhu zveconstitution zvinogona kuwanwa pamwe pazvinobhendeswa kuti zvisute zvinhu zvepower zvinenge zvichida kuti zviachivwe nguva iyoyo.
Asi vamwewo vakaita semurayiridzi wekutapwa kwenhau paGreat Zimbabwe University vaGolden maunganidzi vanoti hapana ane mukana uri pachena wekutora masimba, uye mutemo unogona kutevedzwa pakusarudza mutungamiri wenyika kana aripo achinge afa.
Hapana watingati uyu ndiye ane mukana wakanyanya kudarika umwe, nekuti constitution iri inobudisa pachena kuti mushure mekunge president vasipo, anenge asara achiacta anenge apedzera kuacta ndiye achatungamira, and anoita for 90 days zvichipa mukana kubato rinenge richitonga kuti risarudze munhu anokwanisa kuzotungamira mushure meizvozvo. Saka ndinoona sekuti mamiriro akaita zvinhu panguva inoi hapana ane mukana wakakura kudarika mumwe zvakanyanya.
VaMugabe vane vatevedzeri vaviri, uye pese apo vanofamba kana kuenda kuzororo, vaviri ava vanoti vaMunangagwa navapelekezera Mupoko vanochinjana kubata chigaro chemutungamiri wenyika. VaRuhanya vanoti vaMupoko mutsva panyaya dzezvematongerwo enyika muZANUPF, uye vanenge vasina rutsigiro mubato pamwe nekumauto.
Tarira vice president vaMupoko, munhu akatotanga politics, contemporary politics dzechizvino zvino idzi munguva yepera yepakaitwa vice president naPresident Mugabe. So havasati vanhu nemidzi yemuzano yekuzovati mablind corners emuzano, muzano munofambwa sei.
Mugwaro ravo veZDI vanoti kuvepo kwemutungamiriri mutsva kuchashandura mashandiro ehurumende, uye izvi zvinogona kuti ukama hweZimbabwe nedzimwe nyika hunake pamwe nekusimudza upfumi hwenyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Vakarwa muhondo yerusununguko vari muZipra vakaparuremekedzo kuna mutungamiri webato reZapu vaDumiso Dhavengwa vachivatenda nekuda kwekuramba vachitevedzera zvinangwa zvehondo yerusununguko. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Umkali wesiziva nguvani na inkunzemnyama kwa mkabugo yaponge makochini kwa kalisita haibo patini haibo fabize balete Dhavengwa balete sikume labo khangela kubone ukwenzakala ngati khangela mpumalanga khangela
vachitaura pachiitiko chekuparuremekedzo urwo muBulawayo nemusi wechitatu Manheru sachigaro weZipra Veterans Trust vaBen Mwewe vakati vaDhavengwa vaive varatidza ushingi pakukwanisa kumutsurudza bato reZapu izvo vakati zvaive zvakafanana nekuburitsa vatsigiri vebato reZapu kubva mumadhaka. Vanwe vakaudza Studio 7 kuti sangano rao rakaona zvakakodzera kuparuremekedzo uru kuna vaDhavengwa nekuti munhu aratidza kuramba akamira pazvinangwa zvakarwirwa hondo yerusununguko.
Ezi maZipra takaona izvozvi kuti zvakakodzera kuti tipe chikodzero kuna baba Dhumiso Dhavengwa kuti akakwanisa kuti asimudzire maonero avava Dr. Joshua Nkomo yokuti vanhu vekuZimbabwe barambe bakavatana vasingasarudzane nekala kana kuti nemarudzi. So ndizvo takaona kuti baba Dhumiso Dhavengwa ane chiono anokukurudzira mapolicies aDr. Joshua Nkomo. So tiri kuda kuti timukudze kuti aendere mberi nokusanganisa marudzi ese ekuZimbabwe kuti awirirane haikona kuve nemirishonga pakati kwemarudzi pakati kwevanhu.
Vachipindura mvunzo wekuti sei vaive vaona zvakakodzera kupa vaDhavengwa ruremekedzo urwu panguva ino, vanwe vakati zvakakosha kupa munhu ruremekedzo rwaanokodzera ari mupenyu, vachitiwo sangano ravo raida chose kuve rakaita izvi kare asi raitadza kuita izvi nekuda kwezvikonzero zvakasiyana-siyana. vaDhavengwa avakapiwa menduru necertificate kana gwaro semucherechedzo wekutenda mabasa avo mune zvematongerwo enyika, vakatenda zvikuru vamwe vaone ruremekedzo urwu vakasetsa vanhu vaive pachiitiko ichi apo vakati vaive vachigara vachizvibvunza kuti vachapiwa mubayiro wakadai rini. vaDhavengwa vakati chinhu chinovarwadza zvikuru kuti veruzhinji vachiri kuramba vachitambura iyo nyika yakawana rusununguko, vakati zvakakosha kuti vakuru vakuru vezvematongerwo enyika vayeuke zvinangwa zvehondo yerusununguko.
Sagene matombo kangela izwa sagene jelele makangela izwa sagene plumti kangela izwa sagene folosi kangela izwa sagene kangela iza nomnyama wezulu kangela iza nomnyama oya 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 boko.
Pari zvino vaDhavengwa ndivo mutungamiri webato reZapu. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Vagari vekumasvingo vanoti havana kugadzikana sezvo dutu mpengo recyclone Dinio rakatanga mudunhu ravo nezuro vachiti ringangowedzera ukasha hwaro manheru anhasi. Mutori wedu wenhau Gandri Maramba anotipa nyaya inotevera.
Kunyange hazvo dutu iri rakatanga rakadzikama usiku hwose mudhorobha remasvingo nemamwe matunhu zvinonzi kwagudo kuchiredzi nedzimwe nzvimbo. Dutu mpengo iri raive nehasha uye rakaparadza mugwagwa nemazambuko izvo zvasiya dzimwe nzvimbo dzisingafambiki nhasi. Vatichi Dzinyemba vebazi rinoona nezvemamiriro ekunze vanoti dutu iri rinotarisirwa kuwedzera hasha usiku hwanhasi uye vakurudzira vanhu kuti vagare munzvimbo dzakakwirira kumaruwa kwavagere uye vanhu vagare mudzimba. Vari kukurudzirazve kuti vanhu mumaruwa vasayambuke nzizi dzakazara kunyange vachifamba netsoka kana nedzimotokari. Vamwe vanhu vataura neStudio 7 vati vanotyira kushayiwa rubatsiro rwakakwana kubva kuhurumende kana kwaita njodzi dzemafashamu anotarisirwa kubuda mudutu iri. Vatichaona mharadze vekwacharumbira kumasvingo Central vanoti hurumende haina zvikwanisiro zvakakwana zvekudzivirira matambudziko anokonzerwa nemafashamu.
Hurumende haina kugadzirira cyclone Dinio iri kuuya because ishi iripo ndeyekuti pamvura yapera pane mabridge akatoinda, mabridge iwawo ainda government up to now haisati yakwanisa kunge ichigadzira mabridges zvekutoti vanhu vatori stranded chaizvo.
Mutungamiri wemasvingo United Residents and Ratepayers Alliance vaanoziva muguti vati ivo vari kushungurudzika kuti vagari vanogona kupinda mutsaona nekuti kanzuro haina kuonekwa ichigadzirisa nekubvisa mavhu nemarara akatsindira migero iyo kubva pakaitwa yambiro yedutu iri. Asi meya wemasvingo vaHubert Fidza vati vagari hafaniri kuvhunduka nekuti vakagadzirira zvakakwana. Vati migero yekufambisa mvura yakacherwa zvakanaka uye bazi ravo rezvemoto nereutano rakatomirira kubatsira vanhu vanenge vakanganiswa nemafashamu aya. Dutu mupengo iri rinonzi rasvikawo kumatunhu eMatebeleland, Midlands neManicaland. Ndakamirira Studio 7 kumasvingo, ndini Gandri Maramba.
Tochienda kuna Marvelous Mhlanganya uye achitipa pamire hurumende yeAmerica panyaya yekurwisa vanopfurikidza mwero.
Mashoko anotevera anotaura pamire hurumende yeAmerica panyaya yekurwisa vanopfurikidza mwero. The United States Central Command and Central Special Operations Command kana kuti CENTCOM ndivo vari panongonya panyaya dzekurwisa magandanga. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vanoti veCENTCOM varwa hondo zvikuru kuMiddle East vachirwisa vanhu vasingaremekedze kodzero neupenyu hwevanhu. VaTrump vatiwo veUnited States Special Operations Command inyanzvi munyaya dzehondo zvekuti hapana anovakurira. Vanotiwo kunyangwe America iine vanhu vane unyanzvi munyaya dzehondo, kurwisa chikwata cheISIS kunoda kushinga. Mutungamiri weAmerica anoti veISIS havaremekedze upenyu hwevanhu uye vanofarira kudeura ropa revasina mhaka. Vanotiwo ISIS inoda kuparadza upenyu hwevanhu vakawanda pasi rose uye inoda kubomba America sezvayakamboita muna gunyana 2011 kuNew York uye kuBrussels neFrance. Asi vaTrump vanoti America yakabatana mukurwisa vanopfurikidza mwero ava uye inokunda chete. Mashoko aya anotaura pamire hurumende yeAmerica panyaya yekurwisa vanopfurikidza mwero. Maverengerwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Zvikwata zvemuZimbabwe zvenhabvu zvayambirwa kuti zvisadherere zvikwata zvinobva kunyika diki apo Caps United neNgezi Platinum Stars dziri kupinda munhandare kupedzisa nharaunda yadzo yekutanga yemitambo yemuAfrica. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Vanotevera mutambo uyu vanoti nhabvu pasi rese yasanduka zvekuti hakusisina zvikwata zvinonzi zvidiki zvekuti Caps United neNgezi Platinum Stars dzinofarira kupinda munhandare dzakakoka zvakasimba kuti vasazoyeuka dumba vanaiwa. Zvikwata zvemuZimbabwe izvi zviri kutarisira kukunda nekuenderera mberi nemakundano aya mushure mekuita mangange apo vakashanya kunze kwenyika mumitambo yavo yekutanga. Caps United yakanoita mangange 0-0 neLioli kuLesotho, ukuwo Ngezi Platinum Stars ikanoitawo 1-1 nePemple Moses kuMauritius. Asi muongorori wemutambo wenhabvu vaMishek Chisale vanoti maGreen Machine asafunge kuti vatove munharaunda yechipiri sezvo zvikwata zvikuru zviri kungorohwa kwese kwese pasi rino. Zvakamira zvakadai, murayiridzi weNgezi Platinum Stars Tondirai Ndiraya anoti vakagadzirira zvakasimba kusangana nePemple Moses achiti iye mugadziriro yavo vaitarisira kukunda chete kwete chimwe chinhu.
Tigadzirire mitambo yedu kuti tiite mangange kana kuchipa. Pese patinotamba tinotarisira kukunda, saka ndodonzo redu iroro rekuti tirambe takatarisa mberi tikunde mitambo yedu.
Tinotenda Michael, sezvo nguva yedu yapera tikaitikudzei kuti kulive talk na 8:30 PM tiri kutarisa nyaya yedu tumupengo recyclone Dineo. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC.
Neni Jonga Kandemiri, chitimurayiro zvakanaka vateereri.